maneraka na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero gana kala tereri chinosaka ndakare manero anasi kuri muswe muvuro kukati 1 2021. Magaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyu yadzirikitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro rosiya Zimbabwe ichingoriyo nyika iri kutevera South Africa pauwando hwevanhu vakawandisa vafa mustadik nechirwere ichi.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa nokuvaya imwe yedzimwe nyika dzomutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika handione iri nyaya inouchenjeri.
South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Mube nevamwe vakuru mumauto. Mumiriri weHarare West mudare paramende muzvare Johana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa kukuva Jobs Scholar vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 24 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwave chiuru chimwe chete nemazana maviri ane gumi nevanomwe kana kuti 1217 kusanganisira vamwe vakuru vakuru vakashaya nezuro nanhasi munyaya yatinopiwa naRutendo Mawere.
Vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mutongi Justice Clement Piri, mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe amai Rosemary Siyachitema uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda vakambomirira mbare mudare reparamende vatendaisa vanhu. Mumashoko ekuchema vaPiri, mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati vashaikira kumarondera uye vakaenderera mberi vachiti nyika yaraskirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya. Amai Siyachitema avo vanga variwo nhengo yeBoard Resume Papers vanzi vashaya nhasi mangwanani nekudawo kwechirwere cheCOVID-19. Amai Siyachitema vakatanga kutungamirira Consumer Council of Zimbabwe mugore ra2004. Vasa vanhu vanonzwo vakashaya nezuro nedenda reCOVID-19. Mukuru resangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatiwo kufa kwevanhu vanozivikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye hachisaruri. Varusike vatiwo ndofu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezveutano.
Asi chinhu chikuru chatinofanirwa kudzidza senyika, kuzvipatara kwedu taigara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana kuitira kuti kana tazosangana nedambudziko rakaita seCOVID-19 hazvina mhosva kuti uri mukuru kana kuti uri mudiki, unokwanisa kuenda wakasununguka kuzvipatara kwedu uchinobatsirwa nanamukoti nanachiremba vanenge vakafara avo vanenge vachitambiswawo mukoho wakanaka nezvipatara zvinenge zvakanyatsogadzirirwa.
Mumiririri wembare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance Vastamen Chamisa vatiwo vanorangarira vasa vanhu nemabasa ekusimudzira musha wembare.
Nekuti vasa vanhu anga ari munhu watakashanda naye zvakanaka chaizvo, kusiyana zvako kwemapato but kune basa rakasiyaita rakawanda zvatakasiya tichisumudzira paakasiyirawo ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
tichiripanya iyi vanozana negumi nevashanu kana kuti 115 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 33,388. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 26,044. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapazi ezveutano nekubudiswa kwemashoko ape vanhu mashoko akakwana panyaya yechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kunzi izivise vanhu kuti zvipatara zvemunyika zvakagadzirira zvakadii uye zvine zvikwanisiro zvakadii. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Hongu, Misa Zimbabwe inoda kuti ipe kutenda kudare re High Court pamusoro pekupa mutongo kana kuti kutsananguza kuhurumende yeZimbabwe kuti vafambise mashoko mukushandisa nzira dzakasiyana siyana atinotiwo maplatforms muchengezi uyezve kuti vashandise mitauro yakasiyana siyana mukushambadzira mashoko aya.
Zvii zvamunoti zvakanyanya kukosha kuti vanhu vaziviswe vamoyo?
Kuti vanyanye kukomekedzera kuti utachiona wakasimba weCOVID-19 yavanotiyo viral strain 501Y.V2 yafunya chisero zvakadii munyika yeZimbabwe. Voindawo zvakare vachitaura kuti ivo vehurumende vari kutora matanho api kutira kuti veruzhinji vazvidzivirire kubva mukudenda idzvairi.
Zvii zvimwe zviri kutaurwa nemutongo uyu zvamamakumbira kumatare?
Pamusoro pazvo vochitora chimwe chidanho chekuenda pamberi vachitaura kuti kufambiswa kwevanhu mumabhodha edu kuri kufambiswa sei. Zvatinoreva izvi ndezvekuti vari kuisa matanho api pane vanenge vachidzoka munyika maererano neutachiona uhu. Chekupedzisira ndechekuti ngavataure nemazvo kuti vari kutesta kana kuti vari kuongorora denda iri kubva mumapublic institutions ehurumende neavo anoongorora utachiona uhu varikazvimiririra vakashongedzeka zvakadii kuita basa iri uyezve vari kushandisa mhando dzakadii kuita basa iri. Zvakare chii chavari kuona pavari kuita ongororo idzi? Vachipedzisira vanotaura vachiti mashoko anofanirwa kubudiswa anotaridza kuti hurumende ine zvekushandisa zvakawanda sei, vari kushanda pamusoro pekudzivirira denda iri vakawanda sei uyezve vari kushandisa vakadzivirika sei uyezve nekutaura kuti kubva patavhara manyika chii chaitwa kuti vange vachidzivirira kuramba kuchitekeshera kuchirwere ichi.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 90,529. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. MuSouth Africa mafa vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 43,951. Kuchitiwo Zimbabwe ndiyo inotevera South Africa panyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi munyika dzose dzemusadic. Dunhu resadic ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa yatenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika milioni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Kupinda kwenhomba iyi muSouth Africa kunonzi kuchaona vashandi vari pamberi mukurwisana nechirwere ichi vanosvika milioni imwe chete nezviuru mazana maviri vachibayiwa. Nhomba iyi inonzi yakagadzirwa nekambani yeAstraZeneca uye iri kubva kuIndia. Gurukota rezveutano muSouth Africa Wazwele Mkize vakatozivisa kuti nhomba iyi ichapiwa kuzvizvarwa zvenyika iyi chete. Vamukize vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti hurumende yavo haina udzamu hwekuti ibatsire zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi. Panguva iyo South Africa yava nanhomba yekutanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, avo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zimbabwe ine mari inosvika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica yakamirira kutenga nhomba. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vanokorokotedza South Africa nekuve imwe yenyika dzemuAfrica kutanga kuwana nhomba iyi, asi vachiti vanokurudzira kuti nyika iyi isave nerusarura pakupiwa kwenhomba.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa kuve imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembesa zvikuru izvozvo, asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika handione iri nyaya ine uchenjeri. Chokutanga ndechekuti iri kukurudzira rusarura ganda rusina kunaka muAfrica panguva iyi yatiri kuti ngatibatanei. Chechipindi ndechekuti vanhu ava vari muSouth Africa vanhu vanondobhadharwa mutero kuhurumende yeSouth Africa yekuti vawanewo ugaro hwakanaka muSouth Africa imomo, saka vanofanira kuwanawo mabhenefits angofanana nevamwe vari muSouth Africa. Chechitatu, zvine njodzi kuvana veSouth Africa vacho vanenge vabayiwa nhomba ivavo nokuti vanenge vachigara nevamwe vasina kubayiwa nhomba, saka munyika mogara mune dura revanhu vanogona kurwara chirwere checovid-19. Dura iroro rinogona kuisa mumusi kuti chiputike futi chizadzi South Africa yese, nokuti chirwere ichi kachinoenda chichimutata kati chichinja unhu hwacho nguva nenguva. Saka panobuda imwe strain inogona kuzotanga kuafekta ivo vanhu vakambobayiwa nhomba futi ivavo. Kuti tipedze chirwere ichi tofanira kumeka shure kuti pasi rose tabaya munhu wese nhomba.
Tingatarisirawo here kuti Zimbabwe yakazowanawo nhomba inenge ichiitawo zvimwe chete zvekuti ichatangawo nekubaya zvizvarwa zvayo chete?
Kana Zimbabwe yazowanawo nhomba rimwe zuva yekuti ibaye zvizvarwa zvayo, tinokurudzira kuti tibaye vanhu vese vanogara muZimbabwe. Handisi kuti ngatibaye vanhu vanenge vachibva kunze vachingopfuura havo, aiwa, ndokuti vanogara muZimbabwe nyango vari vekune dzimwe nyika asi vachigara muno ngavabayiwe nhomba nekuti vagari vemuno. Ndoo nzira chete yatokwanisa kupedza nayo chirwere checovid-19 ichi.
Takanzwawo kuburikidza neSunday Mail hurumende ichizivisa kuti ine mari inokwana kuita $100 million yakaiswa parutivi kuti inge ichitengeswa nhomba yeCovid-19. Munoti Dr. Madzorera?
Ndoda kuti makorokoto makuru kuhurumende yeZimbabwe. Kana taisa paside mari inoita $100 million yekutenga nhomba iyi, aiwa, tafazera. Tasvikawo pachinhano chokuverengwa nevamwewo pamamonya ipapo. Saka ndoda kuti tinotenda nedanho rakadero. 100 million imari inomeka difference yakakura panyaya yenhomba iyi. Ngatingoti vaccine 1 inoita $10 kuti ubayiwe, pa 100 million kureva kuti izvo tinogona kuwana 10 million doses. Madosi akawanda aya hamadzangu. Ndinovimba kuti hurumende ichazadzisa zvaiita tivimbisa kare kuti ichaita zvokuisa $100 million parutivi kutenga nhomba.
Vanga vari vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairasi pasi rose hwadarika zana remamiriyoni nemamiriyoni maviri kana kuti 102 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi mana nechimwe kana kuti 441,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Asi vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 miriyoni. Britain iyo yakabuda msangano re European Union nasi yatemera zvirango kugurukota zvevasori vaOwen Mube mukuru wevasori vaIsaac Moyo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAselem Sanyatwe ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezvezvirango izvi, gurukota reBritain rinoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab vati vana ava vane chekuita nekurawa kwevanhu makumi maviri nevatatu pakuratidzira kwakaitwa muna 2019 uye zvirango izvi zvinoenderana neurongwa hwenyika yavo hwekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. VaRaab vati zvirango izvi zvakanangana nevakuru vakuru muhurumende chete uye hazvibati veruzhinji vachiti hurumende yavo icharamba ichitsika kiravanhu vemuZimbabwe kuderedza urombo, kupedza nzara, kusimudzira nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Zvirango izvi zvinoreva kuti vana ava havakwanise kuenda kuUK kana kushandisa mabhanga ekunyika iyi. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haisati yave nemhinduro pane zvaitwa neBritain pari zvino uye vachapindura nekufamba kwenguva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaKindness Faradza vati vashamiswa nekuita kweBritain nekuti nguva yapfuura vange vari kutaurirana zvakanaka.
Saka iye zvino zvekuti vazoitisa masanctions kune avo vamataura avo hazvina zvazvinobatsira nekuti hapana umbowo iye zvino wekuti zvose zvakaitika izvo ndivo vakazvikonzeresa ivo vasiwa pamasanctions avo.
Asi vati zvisinei nezvaitika vacharamba vachitaura nenyika iyi pasi peurongwa hwavo hwekugadzirisa ushamwari nenyika dzepasi rese.
Sezvakataura President Mnangagwa, tinongoramba tichitaura navo. Kana iye zvino ndaunge ndichitaurawo navo maBritish acho nenyaya yekuti ko mazviitire chii izvi.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri webato reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Hazvina kunaka kuti vanhu vagare vachityora kodzero dzevanhu vozochema mangwana kana maconsequences acho kana kuti zvinotevedzera zvacho zvakuitika kwavari.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Chachwayo vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zvaitwa neBritain vachiti zvinoenderana nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende munyika.
MDC Alliance yakagara yachitaura kuti nyaya yekutyorwa nekubhendeswa kwekodzero dzevanhu kunofanira kupera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mkusha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvirango izvi zvatemerwa vashoma zvinokanganisa mashandiro ehurumende.
Saka ndiyo nzira dzavanongoita kuzviingiza vanhu, ndiyo magari edu, ndoukama hwedu tinofanirwa kuziva. Isu vanhu ngatiite zvinoita kuti tiende mberi kushanda kuti ikonomi yedu isumuke zvisinei nokuti munhu ari kupolitika pati ipi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vatemerwa zvirango ava sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anonzi asunga zvakare mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netai Marova. Zvinonziwo mumwe mukuru wemapurisa asungwawo nenyaya yehuori. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova vanonzi vasungwa vari kwana chiremba kwavanga vachiongororwa zvitevera kupambwa nekutochwa kwavanoti vakaitwa muna chivabvu gore rapera. Pataenda pamhepo, nhengo dzeMDC Alliance idzi dzanga dzakachengetwa pakamba yemapurisa yeHarare Central uye magweta avo ati vatatu ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlachwayo vashora kusungwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vachiti kuramba vatatu ava vachingosungwa-sungwa kushungurudzwa nehurumende zviri pachena. Zvichakadaro, mapurisa anoshanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi asunga mumwe mukuru wemapurisa mudunhu reMatabeleland North kana kuti Propo, Commissioner Erasmus Makodza, nenyaya yeuori. Vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi vati vamakodza vakachengetwa pakamba yemaobhura muno muHarare uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kana vachinge vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi komisheni yavo panyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri Matare, dare repamusoro, rapa mumiriri wezengeza Western Paramende, uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance, vaJob Scholar, mukana wekubhadhara mari yechibatiso, zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare ramajistrate mwedzi wapera, vachinzi Horomori, mutongi wedare repamusoro, vatawanda Chitapi, vati hapana hombo unoratidza kuti vaScholar, munhu anogara achipara mhosva, sezvo pasina pavakambobatwa nemhosva. Rimwe remagweta avaScholar, vaFred Masarirevhu, vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare panyaya yavaScholar, vati vaScholar vanzi vabhadhare zviuru makumi maviri nezvishanu semari yechibatiso, uye vati vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
So mutonga ati conclusion haisiriyo nekuti kusungwa kunzi wakasungwa kwa 64 ibost in other words kuzvikudza kwaitwa navaScholar kusinei ne case yanga iripo pakati pedare. Saka mutonga ati conclusion yakasvikwa nedare rakanzwa nyaya yebhera pekutanga yanga iri wrong.
VaScholar vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenderedza mashoko emanyepo pavhidhiyo ekuti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nemboma nemapurisa akafa muHarare, uye vakapomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi avakatenderedza aya. Asi mapurisa akaburitsa mashoko achiti mwana uyu mupenyu uye haana kukuvara kana kurohwa. Zvichakadai, vechidiki veMDC Alliance vane chitsama varatidzirawo kwekanguva kadikidiki panew government complex vachiti havasi kufara nekusungwa kwakaitwa vaScholar Chingono pamwe namuzvare Mahere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inodhuwa ndevanhu vakafa mukurwiswa kweimwe hotera muguta guru renyika iyi wasvika pagumi nevashanu. General Mohamed Nur Gala, avo vainge vava pamudyandigere nemumwe vakuru vaurayiwa pahotera yeAfrica ine mukurumbira mudhorobha iri. Chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinoti ndicho chakauraya vanhu ava. Mapurisa anoti varwi veAl-Shabab vana vakarwisa pahotera iyi vakaurayiwa. Zviuru nezviuru zvevanhu vakaratidzira muBrazil zvichiti mutungamiri wenyika iyi vajaya Bolsonaro vasiye basa nekukundikana kwavanonzi vari kuita kugadzirisa dambudziko rechirwere checoronavirus. Vanhu vakaratidzira maguta akaita seRio de Janeiro, São Paulo neBrasilia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vaBolsonaro havana zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana nemana kana kuti 224,000. Brazil iri kutevera America panyika dzine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Vanachiremba nevakoti vari kuti havana zvikwanisiro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko rechirwere cheCovid-19 rinopera chete kana munhu wese akatora matanho ekuzvidzivirira. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vanofanira kutevedzera zvinobva kubazi rezveutano pamwe nesangano reWorld Health Organization zvokuona kuti vazvipatsanura kuhama neshamwari dzavo kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wekumberengwa amai Rura Mai Moyo vanoti vakazvitsaudza mushure mekunge baba vavo vakanga vabva kuUnited Kingdom vafa nechirwere cheCovid-19 sezvo vakanga vasangana nababa vavo pavairwara vasingazivi kuti vaive nechirwere ichi. Amai Moyo vanoti vakatora matanho anokurudzirwa nenyanzvi dzeutano pavakaziva chakanga chaita kuti baba vavo vashaye. Amai Moyo vanoti hapana munhu anobvumirwa kuvashanyira kumba kwavo kudzimara denda iri rapera hukasha hwaro. amai moyo vanoti panguva yavaive vakazvitsaudza vaishanyirwa nevebazi reutano vachiongororwa kaviri pazuva zvokuti havasati vatombobuda mumba kubva musi wa 3 ndira.
Vanhu veMinistry of Health vaiuya kaviri pazuva vachiona kuti ine vane vanhu vanegara navo hatina here mafiri. Saka takazvipa mutemo hatibudi gedhi kusvika 21 days dzakwana. Sei kuzosvika pakupera kwe 21 days tikabva tanotestwa futi tikaonekwa kuti hatina COVID. Ndipo patakazotanga kubuda tichinyatsotedzera zvaitaurwa neveutano.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vanoti chikamu chikuru chevanhu vanobatwa necovid-19 kana vakatevedza zvinokurudzirwa kuitwa nenyanzvi uye kuzvitsaudza kuitira kuti vasatapurirwa hama neshamwari chirwere ichi.
Vanhu vanobatwa nechirwere vanorikamba vari kumba uye vanhu vari musirefa isolation vanofanira kunge vachizoti kana vachinge vaona masymptoms avo akuwedzerwa kukurumbidza kumhanya kunotsvaga batsiro kuchipatara.
Dr Matara vanokurudzira vanogara mudzimba dzakamanikidzana kuti anenge abatwa necovid-19 aende kunogara kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuitira kuti asatapurire chirwere ichi kuvamwe vake. Dr Matara vanoti murwere uyu anofanirwa kudzokera kumba kana chirwere ichi chapera mumuviri make. Dr Matara vanoti hama neshamwari dzinofanira kubata varwere vecovid-19 zvakanaka nokuti zviri kuonekwa kuti pane kus sema kuri kuitika zvokuti vamwe vave kutorwara nepfungwa nenyaya yekusemwa kwavari kuitwa nevanhu vanofanira kunge vachivasimudzira nemashoko anonyaradza. Nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr David Mukwekwezeka vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havazi kuteerera yambiro dzavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano zvokuti zviri kukonzera kuti denda iri rirambe richitenderera muvanhu.
Dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasi kunyatsoteerera yambiro dziri kupiwa nana mazvikokota weutano.
Joseph haina kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi sezvo vasina kubatika panhare mbuzha yavo kana kupindura mivunzo yavakatumirwa. Asi kanzuru yeHarare ine hurongwa hwekuongorora pamwe nekurapa pachena chirwere cheCovid-19 muzvipatara zvayo nemakiriniki makuru gumi nemaviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano parimire panyaya yedambudziko iri asi vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaRobert Mudyira Dima vakaudza vato riwe nawo svondo rakapera kuti pane hurongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mukutengwa kwenhumba yeCovid-19. Zimbabwe iyo iri kutatarika munyaya dzemari iri kushandawo neWorld Health Organization muchirongwa cheCovax icho chakanangana nekuwanira vanoshaya nhumba yeCovid-19 vanosvika mamiriyoni matatu munyika. Chirongwa cheCovax chiri kufanirwa kutanga mwedzi uno. Kudzamara chirongwa cheCovax chatanga vanhu vakawanda vakata sa amai ruramai moyo vachagara vachityira mhuri nehama dzavo kuti dzinogona kubatwa nechirwere ichi sezvo nhomba yacho isati yava kuwaniswa
veruzhinji muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chedu che live talk na 8 p.m. nasiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19. Sezvongwa yedu yapera regai kutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu makumi maviri nevana vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvosiya Zimbabwe ichingori iyo nyika iri kutevera South Africa pauwandu hwevanhu vakawandisa vafa musadhiki nechirwere ichi. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru vemauto. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa uko vaJob Scala vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba ngisafunqale ngibona abanye bevaccinated. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edalele ephalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uJustice Clement Peering. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, umnumzana Jelas Mawarire ubeye ngemva owayengummeli wembaro edalele ephalamende umnumzana Delisa Wanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Sylvia Kasukuwere. Usabani waba ngummeli wembari ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obuleyo umkhuhlane lo ngobe ikhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizweni. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emela inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedayile High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri abantwana abane uMario, Palesa, Felistas noDimpo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorela ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze sinqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya noba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu nga ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba ukubeka ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhatshana. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice the safe social distance.
Kunje kufe abantu abangamashumi amabili lane 24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe. Osokukhuphula inani laselekhulelwe yilo mkhuhlane wabedlula inkulungwane eyodwa namakhulu amabili 1217. Abahlolwe batholakala beligciwane leli bedlula ikhulu 115. Bengize inani laya kwaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33,388. Asebeke valaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane 26,044. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakubi ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Afrika, osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lo mongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamtshina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
It was a kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
In South Africa, isilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane, labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile ngokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngawezisebenzi zempilakahle labanye abafakwe umsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelimkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile umuthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually
sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sizibukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisele ukuthola lo umuthi.
For mina, I don't think I'll volunteer to be vaccinated ngoba Usafunqale ngibona abanye le vaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? I. Maba hamba abanye bakhululeke bayithatha mina. Hayi, ngizabona bona uma sezivela sasa. How do they react? I'm just afraid of safety.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba ye-vaccine ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka, but ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bazifisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa-ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina angifili bad because ngikhule ngayo le nto, just because why. Isikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi ne-azad izandla izojova, basibhalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozo bona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelimkhize utshela bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars imali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Dominic Raab, ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathintambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe, umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi ole Central Intelligence Organization, umnumzana Isaac Moyo, usikomithi wamapolisa uCommissioner Godwin Matanga, kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo kule lo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngeleBhilithani siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sile simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokuphumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela indawuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengela bufakazi bokuba laba abantu abanye yibo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stole some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Muriro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kakaphendulisa inqumo esithethwe ngeleBhilithani okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo seBhilithani, omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso eyevuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijazi solezi okusokwenze iBritain kuziphatha amandla zikarhulumente kusobala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka, ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awomhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBhilithani, ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kuzothi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human rights, uloke engaka improve ukuze indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBhilithani liqondile ngokuthatha leli nyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK, ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda webandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe, ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kuthi bazama ukuthi atshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBhilithani lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBhilithani zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli yikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla, kanye lokuhluleka kwemithethwandaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBhilithani lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamashumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebeyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. Kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye nabanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Sengani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile bengabanye ngakudala bangena emlindini kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence bekhuluma kwabuhlungu bekhuluma lendaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu aba-vocal kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Phelisi Ngonola bo-Jacob Ngaruvum labofazayi Mahere kuyafanana. Uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu alokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ethandekile ukunikwa kwe-bail uSikhala mina angiyamangala abantu besithi congratulations. Congratulations yani ubengamelanga botshwe vele in the first place ukubakalacala uSikhala wayengelacala uNgarivumo wayengelacala uMahere wayengelacala lo alani moyo umntwana lo lokhe evuholela esejeli akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo abafundi akula mali abazali abala mali and uyangakhangela Thandekile mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizi izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye empini besiyalisa khonoku ungaphathwa kuhle khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu khonoku kuphathwa njengathiwa kasisobala yikho sasikulwela khona lokhu sesiphinda sesikubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengombuso wamakhizi wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makoza ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho lokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla ukwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana le-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Dana wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kwindlela abaphila ngayo labakudlayo kuqala ungakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe imikhuhlane.
Kudingakala ama micronutrients, ama minerals, ama vitamins akha umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu abasebenzisa abalakhwetuzane babuyele njalo kakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabele lokunye. Inhloliso yenziwa ngenye ingcitshi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla okwekudliwa ngabokhokho izinto engizigalelayo njengaintethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizikhangele and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokhu ezidliwe emakhaya.
Unkosazana Shelly Ann Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala nokugcwalisa isiso kuphela.
Sesithi good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama-nutrients lawa atholakala ekudleni ayachiyana ama-quantities adingakala ngomzimba. Like the amount ye-protein oyithola emzimbeni ayisezifana ne amount efunwa ngomzimba e-carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganini.
Like maybe udle umgani wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And
yeah,
konke kube in that meal. That becomes good nutrition. Ngokomzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempila kahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba naye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama-immune boosting properties. Uhulumende ngokwelakhe icele wabeka uhlelo lwe-scaling up nutrition esebenzisana nezihlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba namasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phosa ayisishiyagalombili 79 yokusungulwa kwawo. IVOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba, ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigwaqela umabonakude iradio lezobulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo suleminyaka le engaka umsakazi wami, kodwa sesicela like likugugule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamaVenda kunamatonga kwimhlobo eminingi, kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini? Ngoba lobu ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe, kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo, indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinambia.
Alikunyathi okhulumayo sibonga lomsakazo selokho ngaqala ukulalela mina ngo 2007 ngiyabonga kakhulu
umsakazo wa 7 the Voice of America ukuma lokuqina kweqiniso ngikini ngeqiniso ungathi usungule izolo kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njengoba ngeqiniso yikho lokhu ngingazani uvule izolo kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethukiselwa ume siusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 ngiyabonga ngusogogwana wejombe
isisikhano kamavoyisi enu bakithi salutshesaphi iradio ayisekho emoyeni ungataleli sithathe ngathi lokula sikwase sidinge kuwe loko sikhuluma ngento wani iradio kayisekho emoyeni asalitholi thina asikho kwi-intanethi laba nje sihlala sisezisemsebenzini so besilalela kuradio so iradio ayisekho kunayinonayo sisicele sasadini ukuthi sicela lesinike ichaneli selikiyo andini elathi amachaneli azatshintsha kwathintile so sicale mina lisitshele ukuthi libelisithumezele amameseji abantu abaningi basalilalela sisakwazi esizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la into soyithunyelwa umuntu
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngise-St. Luke's mina ngithanda ukubonga umsakazo we-Studio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Chisa Swanda sisezwa indaba ezimqotho sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekileyo eziliqiniso ngoba indaba zakathi sesizizwa kuradio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathando lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe iparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo lakwamanye amacele so Studio 7 simlalela ngcono
laba ngabantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bekhuluma ngomsakazo we Voice of America balichumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abayenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni se-DSTV Premiership kwele South Africa. Intathezi indaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugadlu Nokusimtizo nguyedwa umdlali wesizalwane sakwele Zimbabwe wenelise ukulitshayela emambuleni kwimidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kusigaba se-DSTV Premiership elizweni lase-South Africa. Kubadlali abalichumi abakuleli abaphatheke kwimidlalo yesigaba se-DSTV Premiership abayisithupha abagoqela layo uMtizo abangene besuka ebhentshini okuyinto yomlandeli womdlalo wenguqu ubangani zozathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe ngenxa ye-COVID-19 kusho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka kankaso okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqakathekile ukuba laba abadlala kwele South Africa iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu leChakuma Chama Tivandila lona elitshaywe nge-1 kanyange leBloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzayi layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu leGolden Arrows lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle igoli labo elesibili nguMtizwa yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri yena ongene sekusele imizuzu eli-15 ukuba umdlalo uphele. UVitty Karuru layo liqalisile lapho iqembu lakhe leBlack Leopards libhaxabulwa nge-3-0 ngele-TS Galaxy ngomgqibelo. UWillard Katsande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe leKaizer Chiefs litshaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithiwa lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusike kanye lokuda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo ele-Supersport lona ebelidlala leli-Swallows njalo lomdlalo uphele zingutshikelobhanqa 1-1. Ngolwesihlanu ubuthelo zencube layo ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe le-Amazulu le-Stellenbosch bona ophele ile-Amazulu linqobe nge-2-1. Iqembu le-Mamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emishanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo eli-15 njalo linqobe le-Chippa United nge-2-0 ngesonto. Endaweni yesibili kule qembu le-Supersport lona khona eliqeqetsho isizalwane sakwele Zimbabwe uKaitano Tembo kanye leliswalo amaqembu lawo amabili alemiklomelo engamachumi amabili latho bamnyembili kusithi ele Sundowns lemiklomelo engamachumi amathathu lantathu ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedi weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.